pati inonzi zana TF yakabata vanhu pfungwa nekutyisidzira kwakanyanyisisa zvekuti vanhu pfungwa dzavo dzakashanduka hongu havachada kunzwa nezvezano TF asi kuti vabude pachena vazvimiririre kuti havachada nezvezano TF vanoramba vakatyisidzirwa vanoramba vachingotsondorwa vachiudzwa mashoko ekuurayiwa vachiudzwa mashoko kushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana izvi tiri kuzvibata nekuzvitora kubva mukati mevanhu vatiri kutaura navo
asi imi muri kukwanisa kuita misangano makasununguka here musingakanganiswe
misangano yatiri kuita tiri kuita muzvikwata zvipoka zvidiki 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 nekuti nguva yatinongonomira kuti taakutanga musangano mayuti ezano nemotikari zhinji chaizvo dzakauya mazuva ano anonzi maford ranger anobva angotanga kutenderera munharaunda iyoyo vanotenderera navo vanozivikanwa kuti ndivanani vanozivikanwa vakamirira bato rezanu PF saka vanhu vanobva vatanga kutya kuti aiwa kako tikaramba tiri panapa hazvitipire zvakanaka vatinotaura navo totaura navo muzvipoka zvidiki zvidiki nekuti vanoti vanotya
makakwanisa here kunge muchiwana gwaro revavhoti
gwaro revavhoti takariwana voters roll takaiwana hongu kambi miiri asi mune zvinorwadza zvakanyanyisisa mukati megwaro iroro mune vanhu vakafa zvinozivikanwa kuti ava vanhu vakafa asi vanhiwa vachiri kuapiya muvoters roll tine vanhu vakazvarwa 1916 vamwe 1913 vachiri kuapiya vanotori neadhiresi inonzi karuyana primary school vanonzi vari kugara kumateachers cottages ukaenda kumateachers cottages ikoko hakugari chero vanhu vanopfuura 12 mateachers cottages anotauriyana primary school
zvii zviri kuimbiswa nebato renyu kuvagari vekumaundown west kana makama mavhoterwa
tinomisa kuti kana maundown west yatisarudza mukati nemaelections ari kutevera aya isu tichamira sebato nemutungamiri anenge asarudzwa muno kuona kuti upenyu hwevanhu hwaendeka